Icho kwadi chirikuwa na mareports kunzvimbo dzakasiyana siyana. Izvo zvinda bvakuwa na reports kubva kuwadi 2 yeGokwe Chireya constituency. Yekuti vanhu vari kunzi marisita yatinopiwa tabva pakunyoresa paUPVR. Vari kunzi vasarende marisiti avo kuvakuru veZANU-PF munharaunda dzavo. Vachinzi tomachengeta ndisu navakuru vacho. Vamwe vari kunzivo uchingopedza kurejesa wapiwa chipepa icho chiya, chirisiti chiya, unovuya nacho tonyora serial number yacho mubhuku ratinaro iri, kuitira kuti paunovhota tine serial number yako nepastation paunovhotera papolling station, saka tinozoziva kuti unenge wavhota zvakadii, wavhotera ani.
Asi vagutu vamwe vanobvunza kuti zvinobatsirei vari kutora marisiti aya nokuti kuvhota hakusati kwasvika. Pachazosvika musi wekuvhota havazivi kuti munhu anovhoterani.
Kuvanhu vakawanda mumanharaunda umu matinogara kunyanya kumamisha kwatinobva uko, zvine indimidhesheni inotyisa izvozvo, zvokuti vazhinji vanobva vatopichera asina kurohwa mbama kana bhutsu kana chii. Iyoyo itori indimidhesheni yapamusoro, yemhando yapamusorosoro. Saka chero pasina zvazvo zvinozoitwa, but inzira yokubvumidzira vanhu. Saka tichiti zvinhu zvakashatisisa chaizvo.
Nhengo dzenyu dziri kumhangara here kumapurisa zviitiko zvakadai?
Kwazvo dziri kumhangara, but chinozonetsa ndechekuti vaenda kumapurisa kudaro, mapurisa acho anobva atyawo futi kuti vasunge nhengo dzezano munharaunda dzavo.
Ko vezeki vari kuti nenyaya iyoyi?
Takakwidza nyaya iyoyi kuzeki. Nezvinonetsa like izvo zvimwe zviri kunetsa ndezvekuti vanhu vari kubhadhariswa namasabhuku kuti kana uda kuti ndikupeka tsamba kokutaridza kuti unogara muno muraini mangu, ndoda 10-25 cents. Vamwe vanoti ndoda 5-6 cents. Vamwe vanoti ndodakara huku chairo. Vamwe vanoti ndoda ngarikoni nezvimwe zvakadaro. Saka vezeki zvaamaoko avo kuti vachiona kuti vangaita sei. Isusu takavapira zvinyunyuto zvedu nezvichemo zvedu. Saka hatizowana simba isiri kuvaudza kuti ichidaiwoso, nokuti ndoo vane simba pamutemo wenyika. Bumbiro romutemo rinovapa masimba, nokuti ndoo the electoral management board yomuZimbabwe, kuti vaone zvavangaita. Asi zvichemo zvedu nezvinyuto zvedu zvose takakwidza kwavari. Nyaya iyoyo yekuti vanhu vari kutorerwa maslip 1, 2, vanhu vari kunyorerwa maserial number avo 3, vanhu vari kunzi kuti ndikupeka tsamba kokutaridza kuti unogara muno muraini mangu mudunhu rangu, bhadhara 20 cents, 25 cents, 50 cents, ndoda huku pano, ndoda ngarikoni. Ko munhu ane 50 cents kureserva kana munomutaunda 50 cents unoiwana kupi? Vanhu havana mari, hatina mari.